Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kurume 16, 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anozivisa nezvekufa kwevanhu mutsauna yemumugwagwa wemasvingo Bait Bridge mushure mekubonderana kwemabhazi maviri. Sangano reNational Democratic Working Group rinozivisa kuti mukuru waro vaJob Scala vambobuda munyika vachimbonotariswa nezveutano hwavo nenyanzvi dzeutano kunze kwenyika. Chikwata chenhabvu cheFC Platinum chinotora utungamiri hwegungano renhabvu yepamusoro munyika yeCastle Lager Premier Soccer League. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuna kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa azivisa kuti vanhu vapfumbamwe kana kuti 9 vafa, vamwe makumi matatu nevapfumbamwe vakakuvara mutsauna yemumugwagwa wemasvingo Bait Bridge mushure mekubonderana kwemabhazi maviri ekwaBlue Circle neCity nhasi mambakwedza. Mitumbi yevafa mutsauna iyi inonzi nemapurisa yaendeswa paBait Bridge District General Hospital panoi ndipo zvakare paendeswa vakuvara. Mazita evamwe vevashaya aburitswa nemapurisa anoti taurai muketiwa munurume anove angari mutevedzeri wemuchairi webhazi, kwoita netsai mudarikwa munurume wekuchegutu, rangarirai mbizvo munhukadzi wekutule vadzimu kuBait Bridge, Miriam Majengu munurume wekumacheke, na Clever Chikare munurume wekutu Dama Falls muHarare. Sangano reNational Democratic Working Group razivisa kuti mukuru waro vaJob Scala vambobuda munyika vakananga kunyika yarisina kudoma uko vanonzi vaenda kumbonotariswa navana mazvikokota veutano. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano iri vaDarlington Chigwena vanoti sekuziva kwenyu vaScala munhu achangobuda mujeri uko vakagara kwenguva inoda kusvika makore maviri uye vakarwara variko, nekudaro zvakakosha kuti vatariswe nenyanzvi. VaChigwena havana kutaura kuti vaScala vanga vachienda kunyika ipi uye kuti vanodzoka riini. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ichokwadi, mukoma Jonga, vaScala vakabuda munyika nedonzvo rekuti vange vachiongororwa utano hwavo. Saka mamiriro akaita zvinhu ndeyekuti vaScala havasi munyika pari zvino, vari mubishi kuti vange vachiongororwa utano hwavo kuti hwakamira sei kubva pavakabuda muusungwa.
Mungatiudza kuti chii chavari kurapwa chavari kunetsekana nacho?
VaJob Scala munhu akagara mutirongo kwemazuva ane chitsama. Naizvozvo zvinhu zvakakosha kuti vange vachiongororwa utano hwavo nekuda kwekuti majeri emuZimbabwe haana kukodzera kuti anga achigarwa nevanhu. Saka vaJob Scala vakandoongororwa kuti utano hwavo hwakamira sei. Tichizivawo zvakare kuti munhu akamborwara panguva iyo akanga ari muusungwa, vakachaya vachiita manyoka ane ropa. Saka zvakakosha kuti vange vachiongororwa nenyanzvi munyaya dzezveutano kuti utano hwavo hwakamira sei. denda rakambova rwarisa panguva yakangova uri musungwa rakapera here kana risina kupera vana chiremba vanoziva basa ravo vanoziva zvekuita saka ndo mamire zvakaita izvezvi tinonzwa kubva kuna vana chiremba kuti utano hwavo hwakamira sei chirwere chipi chingangova chiri mavari kana pasina tinotenda Mwari
vanotarisirwa kudzoka munyika riini
vajobusikala vanotarisirwa kuti vange vachidzoka mushure mekunge vapedza donzvo kana kuti chinangwa chavakafambira kuenda kunze kwenyika chinova chekuongororwa utano hwavo
iko kubuda munyika kwavasikala uku hakukanganisiwo here kufamba kwesangano ravanga vachangobva kuumba renational democratic working group
izvi hazvinei navajobusikala urongwa uhu hunoenderera mberi zvisinei nekuti vajobusikala varipo here kana kuti havapo nekuti masimba ese ari kuvanhu
vanga vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano renational democratic working group vadarlington chigwena vari parunhare nestudio 7 bato rezanupf razivisa kuti nhasi raita urongwa hwekusarudza nhengo dzichange dzichizokwikwidzana musarudzo dzekutsvaga vachamirira bato iri musarudzo dzemaby elections kana kuti maprimary elections matunhu eHarare East neMount Pleasant kuHarare East kwasara kusina mumiriri mushure mekunge kwasiya chigaro vaive nhengo yeparamende vachimirira dunhu iri varust makam kuchitiwo kuMount Pleasant kwakasarawo kusina mumiriri mushure mekunge muzvare fadzai mahere vasiya chigaro vaviri ava vaive nhengo dzebato recitizens coalition for change mukuru muhofisi inoona nezvekubudiswa kwemashoko muzanupf vafarai marapira vanoti zuva richaitwa sarudzo dzemapuraimari dzebato ravo richaziviswa munguva pfupi inotevera asi vanofara kuti vanhu vazvisarudzira vanhu vavanoda kuti vakwikwidze mumapuraimari aya
isu sebato rezanupf tinofamba takaremekedza nekukurudzira nhau yedhemokrasi saka neisu sezanupf tinoita mapuraimari hatina patinofa takaimposa candidate kana kumanikidza vanhu kuti musangano uchamirirwa nomunhu akati akati asi chatinoita tinotarisawo pamutemo wedu tine zvatinotarisa kuti munhu akwanise kunge achizviita candidate inomirira zanupf kana munhu achingozadzikisa zvikwanisiro izvozvo ane mvumo yekuti amire akamirira zanupf papuraimari nepamaelection anoteera
ndivanani vabudirira kunge vachidomwa kuti vange vachizokwikwidzana mumapuraimari
takatarisa ikoko Harare East tine makandidheti maviri anoitwa iwo Linet Mahlava unova munhu wemuchidzimai naKeven Mutimbanyoka unova munhurume kuconstituency yeMount Pleasant tiri kuwanako kune varume vana vakamirira zanupf pamapuraimari kuna George Mashavave Jason Pasad Chris Chuchu nabido musatye gwasira isu tinongoona izvi zvichitidadisa nokuti sebato rezanupf tinoramba tichingoonekwa kuremekedza kwedu nhau yedhemokrasi nhau yekuti vanhu vezimbabwe vanhu vezanupf nemunhu wese anoda kuvhota paelection ashare waanoda kuti avatungamire
vanga vari mukuru muhofisi inoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato rezanupf vafarai marapira vari parunhare muHarare nestudio 7
munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka pano pavoice of america tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi pavoice of america tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika
iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo tichitarisa zviri kuitika kumusangano wemadzimai wemasangano anorwira kodzero dzemadzimai wengo Committee on the Status of Women uri kunew york muno muamerica Mukutarisa nezvenyaya iyi tine hurukuro nemukuru wesangano remadzimai Retege Life Muzvare Nyari Mashaya Mombe kuti tinzwe mafambiro akaita musangano wevanasikana vakabva kuAfrica wakaitwa neZuro.
Kamba zvakana kachose wakabudirira zvatingati zvine mutine mhere takauya kuNew York nevasikana veAfrica wangosingori musangano wemaZimbabwe chete but wangori weAfrica zvakaita ndezvokuti muna 2021 takaita chirongwa chinonzi Adolescent Girls and Young Women Africa iplatform yatakagadzirira vanasikana vemuAfrica kuti vange vachitaura zvinhu zvavo vange vachisangana vachitaura zvinhu zvavo saka muna 2021 takavaunganidza vachibva ku Southern Eastern West Africa kunyika dzinenge 15 saka tazosangana manje kuno kuNew York vanasikana ava vakange vane yatinoti pachirungu petition kana kuti zvikumbiro zvavo kuvatungamiriri vemuAfrica zviri maringe nenyaya dzekuti kana vana vasikana vapindwa muzvigaro zvakasiyana-siyana mumabhizimusi mune zvematongerwo enyika mikana yakangosiyana-siyana kuti vakwanise kuwana mikana yakaenzana nevakomana kana nevarume saka vakakwanisa kunge vachiisa petition yavo kuna United Nations Women Special Envoy to the Africa Union ndovakagamuchira petition iyi yavakatambidzwa nevasikana vekuAfrica saka chakava chinhu chakatifadza zvikuru nekuti zvakabudirira zvakanaka.
KuZimbabwe kwakabvawo vasikana vakawanda zvakadii vakapindawo musangano uyu?
Zimbabwe yakabva vasikana vakati wandei vanosvika kunenge 10 vachibvawo kumasangano akasiyana-siyana nekuti chirongwa ichi chine vanhuwo maorganizations anosanganisira yavo vanatali vana Zimbabwe Women's Resource Center vana WAUPE vana SAT Africa vana Rosaria Memorial Trust vanga vanhu vanga vari pachirongwa ichochi saka madzimai echidiki akauya akati wandei akabva kuZimbabwe achibva kumasangano akasiyana-siyana vanga vari pasi pechirongwa ichochichi.
Tichitarisa nzira yakashandiswa nevanasikana yekusvitsa nayo zvichemo kana zvinyunyuto zvavo kana zvikumbiro kuvatungamiri venyika inzira yemungati inoshanda here? Tichiona kuti vatungamiri venyika idzi vatungamiri venyika dzine zvakasiyana-siyanawo nemabatiro avanoitawo matambudziko avo nenyaya dzavo zvakasiyana-siyana. Zvazvakaipei kuti vana vangoti vasvitse kumutungamiri wenyika yavo?
Vana tagara sekuzvinzwisa kwamunoita kuti isusu semasangano sana Tege Life kunana Zimbabwe tagara tichitoshanda nevatungamiri vedu tinogara tichitoshanda nemamembers of parliament vana ava vagara vanitoshanda nemalocal councillors avo kunyika dzavo asi zvakadaro munoziva inini kuti mupasi rese munodyidzana hurumende yedu tombota haina kunyatsotinzwa ine zvisungo zvainoita nedzimwe nyika dzinenge muAfrica Union vanodyidzana vanonyarana vanobvunzana kuti panyaya dzakati taapapi tabva ipapo vasvika paglobal stage yatakawira kuno kuNew York kucommission on the status of women under United Nations pasi peUnited Nations vane zvisungo zvavanosungawo kuti aiwa tinosungana pasi rese semaleader tikaonee seutungamiri kuti vanasikana nemadzimai tichafambisa kodzero dzavo takati 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 isusu manje tikaona zvisiri kuitika kuZimbabwe kwatagara tikushanda navo tinouya manje tavabvunza kuAfrica nevamwe vavo pamberi pevamwe vavo kuti kazvinhu zvamakati muchati muchaita hamusi kuita kuZimbabwe kuhaufa taapapi saka ndoo nyaya dzatinenge tichifambira ivo vakabvuma kubvunzwa nedzimwe nyika ndosaka tine maplatforms ana Africa Union kwatinoona ndosaka takapuwa envoy iyi kuti tigamuchire United Nations Women Envoy to Africa Union yotambira chinhu chedu topinda muUnited Nations petition yedu zvinyunyuto zvevana vedu zvopinda izvozvi so tichiri kwakusw this coming week kana kuti svondo riri kuuya iri vanhu vacho magovernment achange achiita zvisungo zvokuti gore richienda mberi zvii zvavachange vachiita isusu tatoisa petition yedu ichatoshandiswa kuti aiwakazvo vanasikana vari kutaura zvekuti 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 saka muri kuona manje vanasikana vekuAfrica vapin vawana voice rekutaura paUnited Nations.
Manga muchinzwa hurukuro yataita nemukuru wesangano reTege Life Muzvare Nyari Mashaya Mombe variparunare munyu yokumuno muAmerica neStudio 7. Iye zvino tokupai chirongwa cheupenyu hwedu our lives icho chinotarisa ratinosangana nazvo muupenyu nhasi tichitarisa danho rakatorwa nehurumende yeBritain rekudzika mutemo unorambidza vashandi vanenge vachienda munyika iyi pasi pechirongwa cheHealth and Care Worker Visa kuti vange vachienda nemhuri dzavo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveutano vachidzidzisa zveutano paNottingham Trent University kwakare kuBritain Dr. Matthew Nyashano.
Ndinoona kuti hurumende yeBritain zvairi kuita ndiri kufunga kuti inini maconservatives ari kugadzirira election nekufadza vanhu ando atingati mapopulist policies asingabatsire nyika nekuti ukatarisa kuti munhu auye kuno agozokwanisa kugara ari muutano hwakanaka anofanira kunge aine mhuri yake nekuti munhu angauyi ova neloneliness womuexpecta kuti anga achiita look after mumwe munhu ari kushayiwa munhu ari kumuita look up. Saka apa ndiri kuona hurumende iri kuzviisa zvayo zvakadero ichatadza kuvawana vanhu vanenge vakadero nekuti nyika dzakawanda dziri kukombita kumasocial care workers. Saka vanhu vanenge vakuenda kunenge kwakasununguka nekuti vanenge vachikwanisa kuzotorawo mhuri dzavo. Ndinoona sekuti mutemo wakadai uyu unongodzoka pavari futi sekushayiwa vanhu vanenge vachizovashandira.
Asi chii chingadai chakasvitsa hurumende yeBritain pakuti inge ichitora danho iri Dr. Nyashano nekuti tinoona kuti vanhu vagara vachienda kunoshanda vachiita mabasa iwayo kwenguva yakareba?
Inini chandiri kuona maconservatives kubva paakatanga kutonga zvinhu hazvina kumbomira zvakanaka munomu taura chokwadi. Ndinofunga kuti munorangarira kuti mavhiki mashoma shoma akapera makanzwa mashoko ekuti ikonomi yeBritain yaenda murecession. Izvozvo zvakaita kuti maconservatives zve ari kublemwa nevanhu kuti nyaya yeBrexit ndivo vanhu vakaitanga nayo kuti vakapedzisira vabudisisa nyika yabuda muEurope umumba yakanga ichiwana rubatsiro hwakakura. Saka iye zvino vatarisana nemaelection vaakuita zvinhu zvavari kufunga kuti kuda ndo zvinofadza vanhu.
Saka danho iri mungaona richikanganisawo zvakadi vana vezimbabwe vatinoona vanga vachimhanyirawo zvikuru kuchirongwa ichochi?
Zvinenge zvaakukanganisa vanhu nekuti mhuri dzinenge dzaakuzotsemuka ka dzinoparara mhuri. Kana baba vouya vonzi hamuchakwanisi kuuya namai kana kuti mai nababa vouya vonzi hamuchakwanisi kuuya nevana. Saka hwava upenyu hwababa namai. Ndosaka ndaa ndichidzoka futi pane yatinotaura isusu kana tiri mupublic health inonzi social justice. Social justice inoreva kuti munhu wega wega anenge ari mufamily ari mucommunity zvinhu zvinoitika kwaari ngazvirewo zvinenge zvichikwanisika kuitika kune munhu wese nekuti hakuna famiry ingadawo kugara isina vana. Saka zvinoreva kuti vanhu vanenge vaakutolimitwa kuuya munhu nekuti munhu anoti zviri nani hangu ndife ndiine vana vangu pane kuti nditi ndinofanira kuenda uku handichaone mwana wangu amajere maviirika.
Asika Dr. Nyashano, tinonzwawo kuti hurumende iri kuti vazhinji vevanhu vanenge vazoenda mwava vanenge vaakurarama vachipiwa rubatsiro rwesocial welfare zvichireva kuti vanenge vasiri kuzoshanda vachipinza mari.
Aiwa regerai ndikukorekei apo. Kana munhu achiuya munomu aine work permit haana recourse to public fund. Saka haupuhwe mabhenefits ukange usiri pabasa haupuhwe mabhenefits uyezve unotobhadhara mari yekukontributa kuNHS so that unozokwanisa kuita access maservices. It's not for free because unenge wakamabhadhara in advance through work permit yako. Saka munhu akauya muno for the first 5 years nemhuri yake vanenge vachishanda havana recourse to public fund. Saka kutaura ikoko hakusi kwechokwadi. Zvinowanza hazvo kutaurwa nevanhu avo vanenge vaine ruvengo rwekuti vanenge vasingafarire vanhu vanobva kune dzimwe nyika. Vanotaura zvakadero uyezve vachitaridza kuti vanenge vasina ruzivo nemitemo yemunyika yeBritain.
Vanga vari nyanzvi mune zveutano vachidzidzisa zveutano paNottingham Trent University kuBritain Dr. Matthew Nyashano vari parunare kwakare kuBritain neStudio 7 muchirongwa chedu upenyu hwedu our lives. Teererai zvakare svondo runouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. Musi wakurume 7 Sweden mushure mekuona kukura kwemukana wekuti ingangokanganiswa nehondo yeRussia muUkraine umwe yakapinda isina kudenwa yakasiya gwara rayo remakore mazana maviri rekuvenyika isina divi rayakarerekera yakapinda zviri pamutemo mumubatanidzwa wekuzvidzivirira weNATO senhengo yechimakumi matatu nembiri. Putin asati apinda zvakare muUkraine muna kukadzi 2022, zvizvarwa zveSweden zviri pasi pechikamu chimwe muzvikamu zvitatu zvaitsigira kupinda muNATO. Vakadaro gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken. VaBlinken vakati mushure mekupinda kweRussia zvikamu zvitatu kubva muzvikamu zvina zvevanhu vemuSweden zvakaratidza pachena chido chazvo chekupinda muNATO. Vakati vanhu vemuSweden vakacherechedza chimwe chinhu chakakosha chekuti kana Putin aine chido chekudzima mumwe muvakidzani kubva panyika zvinoreva kuti haagone kugumira ipapo. Vakati saka kana akaregererwa achienderera mberi asingatsiurwi haangoenderere mberi iye nechisimba chake chete asi kuti vamwe vanoda kushandisa chisimba kumwewo vanotora shoko iri sekunge zvinobvumidzwa voitawo. Vanhu vemuSweden vakazvisimukira vachimirira nyika yavo nekumira vachidzivirira mitemo yepasi rose iyo tinovimba nayo tose, vakadaro vaBlinken. Vakati vanofunga kuti izvi zvinotitaurira zvakadzama kukosha nekutsinhira kuti Sweden inyika yakadii munyaya dzeutongo hwejekerere shanduko ichifambiswa nevanhu vayo. VaBlinken vakati hapanawo muenzaniso ungajekesa kudarika nhasi wedambudziko mune remangwana rakonzerwa neRussia nekupinda nechisimba muUkraine kwaPutin. Vakati tiri kuona Russia isisina kusimba mune zvechiuto zvehupfumi nekudyidzana nedzimwe nyika. Kune rimwe divi NATO pari zvino yasimba nekukura kudarika zvayaive. Vakati zvese zvaiedza kudzivirirwa naPutin zvakonzerwa nezviito zvake chisimba chake uye hapana mumwe muenzaniso ungajekesa waizvozvo kudarika kuve nhengo yemubatanidzwa kweSweden. VaBlinken vakati zvatora makore angada kusvika maviri ekutaudzana pasina kuneta kuti nhengo yega yega yeNATO ivhote ichitambira. Vakati vamwe vaive nechivimbo chekuti tinosvika patiri nhasi hatina kuneta. Vakati Sweden yagara iri shamwari yenyika dziri muNATO nekudaro ichi chinove chikonzero chine simba chakasimba zvakanyanya nekuti Sweden inotambira nekusimudzira mwongo iri mumwoyo meNATO, utongo hwejekerere, rusununguko nekuremekedzwa kwebumbiro remitemo. VaBlinken vakati kana makatarisa shure kuna 1949 pakusainwa kwechibvumirano cheNATO Treaty mwaive mutungamiri weAmerica vaTruman vakati mukutora matanho ekudzivirira chisimba kune vanhu vedu hatina chinangwa chekushandisawo chisimba kune vamwe vanhu. Vakati tine tarisiro yekuumba nhoo yekudzivirira chisimba nekutya chisimba mudhuri unotibvumidza kuenderera mberi nebasa chairo rehurumende nevanhu, basa rekuwana upenyu huzere uye hune mufaro kuvanhu vedu vese. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu cheFC Platinum chatora utungamiri hwegungano renhabvu yepamusoro munyika yeCastle Lager Premier Soccer League kwatambwa mitambo miviri kubva zvatanga makwikwi aya. Michael Kariati anotitaurira kuti izvi zvauya sei.
Chikwata ichi chatora utungamiri hwegungano iri mushure mekushanya kumaruva emhondoro Ngezi ndokurova Ngezi Platinum Stars 2-0 muBaobab Stadium. Zvibodzwa zvabva kuna Wilfred Muvirimi zvapa FC Platinum kukunda uye zvemapoints matatu ayo avabatsira kukwira pamusoro petafura. FC Platinum yave nemapoints matanhatu kubva mumitambo miviri mushure mekurova cheGuru Pirates 1-0 svondo rapera. Asi murayiridzi wogona kunenge kudada Norman Mapesa anoti rwendo ruchiripo.
Munhu wese mupenyu anoita zvakanaka, asi hatisi tirokwanisa kuzozviona kupera kwemwaka, saka todongotarisira kuti Mwari achatungamirira
Kokunda kwe FC Platinum kwa uyao munguwa iyo chimwe chikwata chine mkurumbira che Caps United chakundao Herentals 2-0 kunyamunga stadium. Murairizi wemtambwe nabu mugove makanyire anot FC Platinum kana chimwe chezikwata chine mkurumbira ndicho chikatora mkombe uyu.
FC Platinum tunaipa na kuti vanhu vakato testa kumbaoti kuhina vita sei uye vachatamba mkontinental saka experience iyo inogona kuvabatsira varana Platinum vanakotsiraka varipo vana Dynamos matimu mahombe anotamba ana Caps ana Islanders so we are not ruling them out.
Dynamos yaita mangange 2-2 newange Mbaba Fields Stadium mushure mekunge Dimbare yambotungamira 2-0. Mutapo uyu wanonoka kutanga mushure mekunge uniform yembati wepagede weDynamos Martin Mapisa yafanana nedzevatambi vewange. Simba Bora iyo yanga ichungamira makwikwi aya yawira pasi mushure mekuita mangange 1-1 Green Fuel Chicken Inn ndokuitawo mangange 0-0 ne Arena Movers. Asi Manika Diamonds yarowa zvekare asi kozvino 3-1 Nature 1 muBatter Stadium. Ezvi zvauya mushure mekunge Manika Diamonds shondo rapera yakarohwa 3-2 pamusha neSimba Bora. Mongorori wemutambo wenhabvu vaKelvin Mushonga vanoti zvichanetsa kuchikwata chemangoda ichi kukwanisa kubatanidza sechikwata sezvo chine vatambi vatsva vakawandisa vachakatenga pamwe ne vachaive navo kare.
Ma players mazhinji akatora akabva kuma different teams kuti vazoreva ne season yatinayo ka vazongo vaite kopa kuti vabatane vazambe bhora zvakanaka. Yonange zvatora nguva.
Mimwe mitambo iriko mangwana inenge yakamira seizvi. Blue White Chiefs versus Highlanders Baba Fields. Cheguru Pirates versus ZPC Kariba Baobab. Nechitatu shondo rinouya yadza ichange yakananga kuLithium Stadium kuBikita kunosangana neBikita Minerals iyo ichangopinda muPSL. Totarisa makudano eAfrica Games ayo ari kuitirwa kuGhana. Mutambi wetennis wemuZimbabwe Ben Dixbadza asimudzira makundano ake zvine mutsindo mushure mekurova Ahmed Mohani wekuLibya 2-6, 6-2, 10-5. Asi Felix Tavivinga arowa 6-0, 6-1 naChristian Utopia wekuIvory Coast. Mukuru wekumahofisi eSports and Recreation Commission Muzare Eleta Nengomasha vati vamwe vatambi vemuZimbabwe Benjamin na Cotton Lock vanga vasati vapinda munhandare. Pari zvino Zimbabwe yatora menduru ina dzinoti yegoridhe yesirivha nembiri dzebronze. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael tichishuvira chikwata cheZimbabwe chiri kuma All Africa Games kuti chinge chichiramba chichienderera mberi nekukunda. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mapurisa anozivisa nezvekufa kwevanhu vapfumbamwe mutsaona yemumugwagwa wemasvingo Bait Bridge mushure mekubonderana kwemabhazi maviri anoti Blue Circle neCity nhasi mambakwedza. Sangano reNational Democratic Working Group rinozivisa kuti mukuru waro vaJob Scaler vaimbove mumiriri wezengesa West muparamende uye vari nhengo yeCCC vambobuda munyika vachimbonotariswa nenyanzvi dzeutano kubva zvavabuda mujeri. Chikwata chenhabvu cheFC Platinum chinotora utungamiri hwegungano renhabvu yepamusoro munyika yeCastle Lager Premier Soccer League. Tabatasuka kumagume chirongwa chedu chanhasi, ivainesu zvakare mangwana. Kana mchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu dzepa Studio 7 makapinda pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiya mina Chris Gande.
Soku izika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami nithathe leli thuba ngibonga uJonga Kandemiri obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlazi ku-16 Mbimbitho 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Bona abachayeli bamabhasi laba ngabantu abanganani ngoba siyananzelela kwesinye isikhathi ukuthi abantu laba abachayela amabhasi abanye babo babe driver emthubo.
Amapolisa athi kulabantu abayithoba munwemunye abafe ngemva kokuba ibhasi yako City Bus inqikilane lenye njalo ibhasi eyako Blue Circle eBeitbridge. Labanye abahlanu abafe eNorton kwenye njalo ingozi yokunqikilana kwezimoto.
Kusifisa ukuncediswa ukuthi basincede uhulumeni asincede la ngokudla acele kwamanye emazweni amadona njengasinceda ngokuthi.
Inkokheli zomdabu zesiqintisa komvuthu esigabeni seWange zethula ukuba ikadi selilala iziko emzini eminingi kubangelwa yisomiso. Uhlelo liphuma lendaba litshonele indaba lamhlanje sixoxa ngokhetho lweSouth Africa kulandela ukwethulwa kwegama likamnumzana Jacob Zuma njengomkhokheli webandla eliphikisayo elemkhonto wesizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa athi kulabantu abayithoba munwemunye abafe ngemva kokuba ibhasi yako City Bus inqikilane lenye njalo ibhasi yako Blue Circle eBeitbridge lamhlanje emadabu kakusa labanye njalo abahlanu abafe eNorton kwenye njalo ingozi yemota. Amapolisa athi umtshayeli webhasi yeCity Bus ubezama ukuvika ubabhemi waseqondana lebhasi yako Blue Circle. Kwafa abantu abayisikhombisa khonapho khonapho ababili babhubhela esibhedlela. Amapolisa athi abalimeleyo basiwe esibhedlela seBeitbridge okuyikho njalo okulezidumbu zabafileyo. Amapolisa ethule amagama abahlanu abafileyo engozini le abathiwa Taurai Mugetiwa, Rangarirai Mbizo, Miriam Majengu, Lokleva Chikare. Kuthi eNorton amapolisa athi imota yohlobo lweToyota Aqua ingqikilane letruck yohlobo lweHonman Sino truck kwafa abantu abahlanu khonapho khonapho. Amagama abo nguTsungirai Joe, Michelle Matija, Sithabile Nothando Moyo, Eva Joyce Ngwenya loLeslie Mugwidi. Amapolisa akhuthaza abachayeli ukuthi bengagijimisi amabhasi ngesiqubu lokuthi bengachayeli ebusuku. Sixoxe locubungela izombusazo omnumzana Thandeko Zintimkandla saqala ukumbuza ukuthi kungenziwani ukwehlisa inani lalezi ngozi.
Ikuningi okungenziwa ngombono wami. Okokuqala, bona abachayeli bamabhasi laba ngabantu abanganani. Ngokuqala lokhu ngabantu asebevuthiwe yini abasebenolwazi emgwaqweni ngoba siyananzelela kwesinye isikhathi ukuthi abantu laba abachayeli amabhasi abanye babo babe driver emthova. Emthoveni le mabhasini kuthiyeni ithova zimoto ezincinyane yizo ezijahayo izihambe amapassenger. Ngakho-ke umuntu wakhonasuka lakho khona abe emthobeni ahambe lakho ebhasini kubethe kudaleka ingozi ngoba ibhasi yimota enkulu ayiphongkwenza nje njengeyithoba. Okwesibili, amapolisa lawo kumele bakhangele ukuthi amabhasi la ahamba njani. Kubethe kuhluba ngoba amapolisa amaningi beziyalo kuthiwa umdizo bayadizwa bathathe izimali bakhangele eceleni sebethethe imali bafaka ezikhwameni zabo. okunye njalo amabhasi akhangele iziqubu lezi ahamba ngazo. Kudala siyakwazi ukuthi amabhasi ayefakwa ukuthi ayigavena uyakusenza ukuthi ibhasi ingadluli isiqubu esithize. Kulezi nsuku amabhasi akhona imota encane vele kawayibani. Ma uhamba imota encane ungabona ibhasi kulandela ngemuva ngcono uyekele edlule ngoba zihamba njengesavunguzane. Amabhasi bawukhangele iziqubu lezi eziphezulu ngesifiso kumbe ngikhanye kancinyane njengoba ngisithi ulindlelo kwakufakwa into ethiwa igavena eyayisenza ukuthi ibhasi igijime icine lapha okumele icine kona hathi ukuthi ilandele ukucina kwe-speedometer. Okunye njalo kudala-ke okulaba abethiwa i-speed trap amapholisa ayeqatha ezihlahleni bafake bathathe imifanekiso noma ibhasi isiza bathane i-speed kube yinkalakatha yetikiti lona lelo kumele-ke lakho lokhu kukhangelwe ngoba uyabe ungakwazi ukuthi amapholisa angaphi uzahamba ngonanzelelo nxa ungumtshayeli webhasi nonathi nxa kungazanywa eyinza yona leyo hhayi engxenye ingozi zingehla.
Manje nxa sikhangela isikhathi okwenzakala ingozi lezi siyasibona esikhathini esiningi kwenzakala ngezikhathi zekhefu kodwa kathesi nanku sekuqalisile ukwenzakala kungasokhefu uthi kungakuhamba njani ngakhona okwenzakala?
Ngiqinisile sibili ngoba ngekhefu abantu babejahe ukuyaphi kwendayini zabo ngaba amabhasi besukuthutha abantu abaningi ukuthi benze imali kathesi zihambi sezilutshwane emgwaqweni la uyahamba sibilinga ngomude ungabona umuntu esilindweni sayo ibhasi ngakho-ke lo mkhonomi lo umumo womnotho lo ofileyo wenza ukuthi bonabo abashayeli bamabhasi labanikazi mhlawumbe bathi wonke gada ibhasi kumele angene ebhasini yabo kube sekudala-ke ukuncintiswana-ke khonapho ngoba izihambi kaseziningi iyabeke zaziyikho khona ngoba abantu abalazo izimali zokugibela amabhasi besiyalelana izolo bekulula imali yakhona ubungagadi uyele ubuye uyele manje kathesi ukusukuma nje usiyagada ibhasi usiya kwenye indawo kuyakuthathela isikhathi ngoba imali yakhona uyabe ungelayo.
Umnumzana Thandeko Zintimkandla ucubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba uhlelo lokuthontisela abantwana umuthi wokuvikela umkhuhlane wendingindi luyaqala njalo ngolwesibili. Lolu gatsha luthi luzasebenza logatsha lwezemfundo lubhodabhoda endaweni ezigcwala abantu ezifana lasemasontweni emabhasini lakwezinye indawo. Lolu gatsha lukhuthaza ukuba lalabo asebeke bathontiselwa kumele baphinde njalo. Kolunye njalo udaba lwezombusazwe wake waba ngummeli wesigaba sezengeza West edale lephalamende umnumzana Job Sikhala ubikwa ekwele South Africa uyahlolwa ngabodokotela ukuthi kalasifo esingabangelwa yitshefu. Usikhala owavalelwa esitokisini okweminyaka phose emibili uke wagula esejele ekhala ngokuhuda igazi esithi ucabangela ukuthi wafakelwa itshefu. Asenelisanga ukukhuluma loSikhala kodwa abasebenza laye bathi yena uziphilele emzimbeni inyathelo alithathayo ngelokuzivikela nje kuphela.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela mcheshwe
lamlela nampa wafuke mbula
lamlela ndwandwe
lamlela.
Kwezemaphandleni inkokheli zomdabu zesiqinti sakomvuthu esigabeni seHwange zethula ukuba ikati selilala eziko emizini eminingi kubangelwa isomiso sokuguquka komkhathi kanye lokuswelakala kwemisebenzi obekungaphathisa izakhamizi ekondleni izimuli. UNokuthaba Dlamini weStudio 7 usabela lolu daba ngokupheleleyo ekomvuthu.
Inhloliso yenziwe ngumsakazo weStudio 7 esecawini lesi iveze ukuba izilimo eziningi sezilothiswe lilanga kusiba obala ukuba ababangaki abazachinza njalo lomganga womile ezifuyweni. Usabhuku unkosikazi Siphiwe Sibanda wevulindlela uthi isimo semanzonzo ebhukwini lakhe kanti losizo kalukho.
Langa lichisile labantu ukuthi baza kuya ngavele kasikwazi kumbe nxa ukuthi kule ndawo esingathola khona ukuthi abantu bephile njengathi sikhokhela abantu kubuhlungu ngoba abantu basifile emakhaya.
Olibamba lenduna umlisa uBishop Matata Sibanda ungeza ekhala kakhulu ngalabo abangaphilanga emzimbeni labasehlelweni lokunatha amaphilisi engculaza ethi ngendlala le nxa kungasabanga losizo bakhona abazasweleka. Uthi lokhe wathetshulwa yingwe kakaze akubone okunje.
Kambe siya phambili phambili kuzalunga la? Hayi kubuhlungu. Kubuhlungu akulalupho. Hayi ukuthi sithi ngombe lingaze line vele isikhathi esidlule. Akusela ngcuthu khangela utshana kudla. Isikhuluma ngenkomo khathesi vele kazindlu sezidla amahlamvu.
Unkosikazi Jerita Ncube ohola isigaba semkhayeni yena ukhala kakhulu ngezifuyo.
Sesikhalela nje kuphela ukuthi izulu line linele zona izifuyo zethu. Okwabantu thina hayi nginje ngihamba ngiye kumakhelwana oyabe dobhile ukuthi ngicele ngomganyana ukuthi angangicuphela inkoqoze nje okwabantwana.
Usabhuku njalo ohola isigaba seBethesda eBH8 uthi phezu kwelanga imhogo yilayo ilothisile.
Akula ngisho umuntu ozake achinthe something ngokulinywe kuhluphile lonyaka. Kuhlupha izulu kwahlupha ubudli bekule qhele lathala vala. Baphinde abantu kwangani kuzaba ngcono izulu lihamba lihamba.
Unkosikazi Ncube uthi lesi sokuyisikhathi sokuthi uhulumende aphakame adinge usizo kwamanye amazwe.
Besifisa ukuncediswa ukuthi basincede uhulumende asincede langokudla acele emazweni amadona njengasinceda ngokudla.
Ukwesaba okuphakathi kwenkokheli lezi kubikwa kusenzakala elizweni lonke ikakhulu yenyakatho yezansi yamaNdebele ngokutsho kwenhlanganiso ye-United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Uphenyo abasanda kuluqhuba luveza ukuba lokhu kubangelwa yikuguquka komkhathi okulethe iyezi elithiwa yi-El Nino elibikwa lizadonsa kuze kuyefika kumnyaka ozayo. Kodwa ekhuluma ngesimo lesi umphathi ntambo kahulumende owezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi ngolwesine ukwalile ukuthi sesibucaki isimo elizweni esithi iziphala zeGrain Marketing Board zilamabele adlula isisindo samathani azinkulungwane ezingamakhulu angamachumi amabili 245,000 tons. Uthi njalo amanzi lawo enele elizweni. Wengezelele wathi uhulumende usezihlomisile ukuthi asize abalambayo njalo akukabi nzima kangako. Ngimele iStudio 7 ngikomvuthu nginguNokuthaba Dlamini.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Lamhlanje kweziphathelane labesifazana sicubungula amalungelo abomama namantombazana nango umhlonitshwa esixoxa naye.
Mina ngiyimsemeta ngiyimthovu ngiyorothi moli ithovu ngiyimisisi. Abantu abaningi kuze ungahlupheki Sithandekile kodwa ukuthi ligonyethi labo bulawa ngilube inhlanganiso ye-MDCT. I-MDC eyiyo eyathiwa ngucangirayo langase zavuthu kana zaba ningi ningi kodwa yitho abathi ngilibayo ngoba sesizekugugelekiyo siyababombela ngentanga besenza okwabo labo engenye okungabaphilisa abakubonayo labo lethi engenye kusasa singabaqhiya. Omama basemakhaya kunzima kakhulu kibo thina abantu abalala basemadorobheni yebo yebo nje siqoqe ukuthi kuyona le jiki esiyivula ngevule siye singene siye phansi kwi-MTR ethinanimaleyo ngoba kulwani inyaka sawenzela ngapha ema-Tiberland region kuyole nyaka sekungene siye ngapha ukwenzela ukuthi sibhalansane yekuyafundisana ngokuthi khona nje omama abaningi abakwazi lokuthi uku-COVID nabo ikuyini yena ebakhe ilungele yikiphi ukuzivela imanyikabe singabona ukuthi kuyasivumela futhi ukuthi siye kwenye i-region singaya njalo emathini konama yiba babambilizi ithi wona amadoda wona bathi bangophresident bangobaba basuka kubomama engazange athwaleni umama esithini kumbe umama wasititi sitho ngaye akulapresident engupresident enjalo ngaye ngalamama owathi omuzi wakhe hatshi owumzaka angake aba ngupresident isithuzi kathi yikho into engitengeka angake yuze kuthiwa khona ubaba okuthiwa ngumazakhela umazakhela ngumama umama wakwanisa umuze yedwa uphumele futhi udlile khatshana okababa elomkakhe umama eyedwa kalokho mama kumele bazinyanzelele kofuna ukuthi sibatshenge sithi ipawa yabo injakanani ilizwe likhalela amavoti ukuthi ngicela lisivotele ngicela lisivotele abazala ngomama babathwala 9 months esithini bemenezele ukuthi umntwana azaphule akhule abe novotayo ivoti yena leyovele kayisiye yomuntu oyindoda kumbe livoti evele emntwini ongumkakhe
sesikhangela ilizwe jikelele kuyini esingathi kusasalele kakhulu ukuthi kufezwe ikakhulu kwezomnotho lapho njengoba sibona ukuthi kulendlala isomiso lalabo abazisebenzayo abatholi ukuthe xaxa
okusaleleyo sibizini mntanami kusalele kakhulu kube mama singaze siyengane kumbe sihlabisane kwaba ngabe ngikhuluma ngezenzeni sisithi abaphokheli bandithande ukuthi hhayi kuselwayo ngikhulume kuhle angisoze vele ngeyiyekele ukukhuluma eqinini kuba mama abazisebenzayo angathi yatholi ileni akayitholi ileni yangikhona ngingakunika i-example kule mnyaka lapho engingababutha mine mama ngeyiminyeni omama bengabama-20 kodwa kathiwa kabavule amabhuku ama-akhawunti ukwenzela ukuthi imali zabo abazicelileyo zingene khonapho kuze kube lanamhla kulasenti abayizizayo anti yabona ukuthi ngikumunyisa futhi mama isenti abayazama ukuzithuthukisa ukuthi ngiyidala wena othi bezandla kenihlanganisweni omama kabapotelwa njengabo baba nitho izinto zize zikhele kulokho kuthiwa hhayi kwinyanga ezayo hayi kuzibezayo ukukhangelelwa emuva kwabomama yikho okuzakwenza omama bangathuthuki ngokokuqala okwesibili okuzakwenza omama bangathuthuki yikuthi siphenduka njalo thina sibe ngamathuni abantu abesindisa nxa sebefuna ukuthi izinto zabo kona zifeze uzakuza omunye umama esithi hayi akula ndaba leka ngono njeka kuphiwe i-main wini kurayiti bazangena-ke bagcabe ilizwe lento begidina befeza izifiso zabo ukuthi zenzeke ezethu zisele emuva ngoba vele ngapho kumtengisa nje iphisi iphisi nje yeyeseda hhayi yena kuyeke kubona kuyidalabayo ngoba vele yena kabazethu konotana sebona sebendeluka yinto ekumele ukuthi abamama bakufunde sonalokho ukuthi bangaphengu ukuthiwa njengenhlanzi efakwa iwomfi ehukeni ibisi inhlanzi sibona iwomfi yokwane ehukeni insimbi ingakhaya ibisiginya ungakwazi ukuthi kathi sidini ukudla yena isithi hhayi sengisidla kathi yena sidini ukudla yinto esikwenza nayo thina
lowo ngusenator Dorothy Bebe uMandlovu owazakala ngokuthi ngugonyethi wakobulawayo ongumgcini sihlalo wogatsha olubona ngamalungelo abesifazana kubandla le-NDCT asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
siyabonga sithandekile Namhlanje uhlelo liphuma lendaba litshonele indaba sicoxa lo mnumzana Bongani Mkhwananzi isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eye Zimbabwe Community in South Africa
Ngiyabonga ukuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Siyabonga nakubalaleli.
Ya, ungasitshela ukuthi umumo unjani njengoba lo umnyaka kulokhetho khona ngapho kwele South Africa?
Hayi, uzinzile nje umumo. South Africa ngikhangela mina ngiyibone one of those mature democracies. Even nje kungabe kudonsadonselwana ngenkulumo akubi tense ngaleyo ndlela. Lakhona nje kuke kwaba ku-social media sekuvela sekungathi kulabantu be-MK abangathi bayethusela, kodwa-ke uyabona nje ukuthi ngabanye ababesenza ihaba nje ngento engekho. Hayi, kodwa kuzinzile khona.
Phambilini sike sezwa abanye abavela eZimbabwe belokwesaba ukuthi nxa sokusiba lokhetho kuzaba lalokho kuthiwa i-xenophobia, esingathi amavoti kuzizalwane ze-South Africa ngendaba yokuthi bafuna ukuxotsha abantu. Kuhamba njani?
Ngenxa yesimo somnotho vele i-topic yama-migrants scapegoat yokuthi yibo abadala ukuthi isimo somnotho sibisintengantenge ihlezi nje iyinto esetshenziswa ngama-political party amaningi, especially bo-Action SA. Hayi, ikho topic yabo mpela leyo. Amaqembu anjengabo FNSA namaqembu la akhokhelwa ngabo omakhenzi kanje bayasebenzisa vele as a tool for campaign. Siyakwesabela lathi ukuthi izalwane zakithi vele zihlezi zisengipheni yalokho nje ukuthi zikhonjwa zizo ezidala uhlupho. Kungaba kuyi-perception more than the reality, kodwa-ke it's an easy to sell thing ngoba vele isimo somnotho siyantengantenga so much that abantu abaningi bathwele kanzima. So kumele kube layo i-scapegoat ukuthi kanti yini esidalela inkinga, kube sekuba lalaba abamaqembu amemezela ukuthi abantu bokuza yibo abadala lokhu lalokho. Emavikini adlulileyo khona pe-Western Cape baqothulwe abantu basuswe ezindlini, sebehlaselwa kunzima, sebethwaliswe imikhungulu kwaze kwalamula osomatekisi klasisizwe. So into ezinjalo vele siyazi-expecta ukuthi zingenzeka zona, kodwa-ke ingalo mthetho yona iyasithembisa ukuthi hhayi ikukhangele lokho iza ukuthi ibone ukuthi kugwenywa kanjani.
Bakhona abacabangela ukuthi ibandla le-MK umkhonto wesizwe linganqoba ele-ANC, ubona kusenzakala yini lokho?
Kunzima ukukutsho nje, kodwa-ke kuzaba nzima kakhulu ukuthi i-MK ilinqobe. Yona isangathola amavoti impela amaningi angadiliza mpela i-Henry Gold ANC. I-ANC iqinisizuza okulutshwane, kodwa ukunqoba outright angiboni kuzayenzeka. Kuzogcina kule balance.
Hey, kanti. Hayi, no, akula problem ya mphozi. Ungakho nti.
Sorry.
Okay, ungavalelisa abalaleli?
Hayi, sithanda ukuthi abantu baqhubeke belalela inhlelo. Sikhuthaze nabantu bakithi lapha e-South Africa ukuthi bangaqhamukeli kwezepolitiki zase-South Africa, bangakhumbule nje abakulandileyo kuyikusebenza nokuziphatha kahle nje, kwenzela ukuthi ibizo lethu ligezeke, kungabi easy ukuba yi-target yodlame.
Hayi, kuyezwakala, isibongile kakhulu. Lo-ke bekungumnumzana Bongani Mkhwananzi, isiphathamandla senhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa, eZimbabwe Community in South Africa. Ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Asidibaneni njalo kuhlelo lunye ngesikhathi sinye ngeviki ezayo. Kwezemidlalo, ngemva kokubhaxabula iqembu le-Dynamos ngeviki edluleyo, udlela evalweni umqeqetshi weqembu le-Highlanders uKelvin Kayindu phambilini komdlalo weqembu lakhe lelebulawayo Chiefs kusasa enkundleni ye-Barber Fields. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ukhayini utshele intshathelo zindaba zemidlalo ukuba kunzima ukudlala leqembu labomakhelwane.
Ngumdlalo phakathi kwamaqembu aphuma edolobheni linye, njalo imidlalo enje kayikho lula. Mhlawumbe isitha sethu esikhulu sokungaba yikudelela, kodwa nxa singakuvikela lokho sidlale ngendlela esilungiselele ngayo, singaphuma siphethe impumela enhle.
Lo mdlalo uyaqhutshelwa enkundleni eBarber Fields, kodwa iqembu leBulawayo Chiefs yilo eliyabe lingekhaya. Ukhayindi ukuthi kuyabe kufana nje lokuthi bayabe kuyibo iqembu elidlala lingekhaya.
Kusekhaya lethu laphana, njalo siyabe sidlala singekhaya, loba nje siyabe singalawa amalungelo abuya lokuba liqembu elidlala lingekhaya. Okusalayo kodwa yinkundla esivele siyijwayele. Sileqiniso njalo lokuba iningi labalandeli elizabuya sizobukela umdlalo kuyabe kungabasekeli bethu, okuyinto esibeka esimeni esihle njengeqembu.
Imidlalo yeviki lesibili yesigaba seCasalaga Premier Soccer League iqale namhla, lapho iqembu leZimbabwe Orlando ebe ngutshikilo bhanqa 1-1 leGreen Fuel ngasewadzanai Stadium eShamva. Ohlohlele iZimbabwe Bora nguWalter Msona, kuthi ohlohlele iGreen Fuel nguDonald Ngoma. Iqembu leTelone libhaxabulele Manica Diamonds nge-3-1 ngasePata, njalo abahlohlele iqembu leTelone nguPolyester Shoko, uBlessing Sibanda kanye loFrankson Bushiri. Iqembu eliphethe isicoco seligi elinikeza iPlatinum Stars linqotshwe nge-2 kanyanga leFC Platinum ngaseBaobab, njalo ohlohlele iqembu leFC Platinum nguWilfred Mubirimi. NgaseLuveve iChicken Inn leArnel Movers zibe ngutshikilo bhanqa 0-0. IHerental Richards 2 kanya iCapes United ngasenyamunga, njalo abahlohlele iqembu leMakhepekhepe nguRalph Kaondera kanye loRodolch Nyengetere. NgaseBarber Fields iqembu leDynamos libe ngutshikilo bhanqa 2-2 lele Wange, njalo abahlohlele eleDimbare nguDonald Mudadi kanye loEmmanuel Paga. Ikanti uMarcelin Mlilo nguye ohlohlele iqembu leChipangano igoli lakuqala, kwathi elinye lakhona imvimbi yeDynamos uDonald Zunyayi uhlohle ekhaya. Komunye umdlalo ozadlalwa kusasa, iqembu leChegutu Pirates lizadlala lelezePC Kariba ngaseBaobab. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kuhlelo abaculi bethu leviki sihamba lomculi kamaskandi uFD uSmile Sechichi ephethe ingoma zakhe ezimbili asanda kuzethula. Isihloko sengoma yokuqala sithi Kufa Awudeli, kuthi eyesibili ithi Asivumeni Ingoma. Linsizwa idabuka kugodlwayo kodwa icula ikwele South Africa. Nansi ke ixoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7.
Bengelele emsakazweni Studio 7 obengelelayo forward kule sizodala yesilapho sizosilala tshani. Sasenonyaka owodwa ngisemculweni, igama lomculo engingaziwa ngalo ngomculo uFD uSmile Sechichi, ngicula-ke umasikandi.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngilala eSouth Africa endaweni yekuthiwa iSantini. Umculo wami ukhona nje kuma digital stores, YouTube, iTunes, wonke nje ama digital stores ukhona. Ya 24 kuDube uzowuthola lapho umculo wami. Then inombolo zami ongafisa mhlawumbe ukuxhumana nami, inamba zami zithi 073 9828 92. Njalo msakazi abangabe funa ama-USB, atholakala ama-USB nawakhona ebanki.
ngithinta kuzona izinamba zami zefoni.
Ubachiyela wapha mazwi abalandeli.
Yafisa ukuthi abalandeli bawulandele umculo wami singeyisana emculweni. Siyabonga.
Ninamutala nyimbi. Ninamutala nyimbi.
Yamuzwa uFD uSmile Sechichi esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, sidibane njalo ngeviki kusasa. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.